Zvitoro zvakawanda munyika zvavhurwa nhasi mushure mekuvharwa nemusi wemuvhuro apo pakatanga vanhu munyika kuratidzira vachiti havasi kufara nekuwedzerwa kwainge kwaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mhirizhonga yakazoitika pachiurayiwa vanhu nemauto nemapurisa uye kupwanya kwezvitoro yasiya Zimbabwe yadzokera mumatope munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vaselan Jabangwe vanoti kubva zvakatanga kuvharwa masaisai eintaneti nemusi wechipiri svondo rapera kusvika nezuro vemabhizimisi vakarasikirwa nemari iri pakati pemamiriyoni makumi manomwe nezana remamiriyoni pazuva roga roga.
Mari inokwanisa kana kusvika pa70 to 100 pepo pazuva rimwe chete nekuti ndo zvinere zvagadzirwa. Pamusoro peizvozvo tinogovedzera kuti vemabhizimisi vakazorasikirwa vakapwanyirwa vaya ndovakazowedzera kurasikirwa kuya nguvu ichiedzei pai panguva ino pachiri kubatidza kubatanidzwa kuti uwandu hwemari yakarasikwa nevaya vakazoba inosvika pasi asi vamwe vaiti kuti inokwanisa kusvika ma50 million zvichikwira zvakadaro.
Mashoko aya atsinhirwawo nemutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDanford Mutasho.
Mukatasha mumacommunities kwakafanana nekumawestern suburbs uko atingati masabhabha ari kumadokero kuBulawayo, masabhabha iwayo ane nzvimbo dzanga dzine mashopping center, zvitoro zvizhinji hapana. Ndingati pane zvakasara kana paine zvakasara mhino kuti vanenge vaine rati ravo, asi zvakawanda zvakapadzwa zvikatorwa zvinhu zvose. Saka kubva kumuridzi wacho anga achiraramawo nemhuri yake kubva pachitoro ichocho zvichiendawo nevashandi vaanenge akapinzawo mabasa nevanhu vanga vachiraramawo kubva paari varasikirwa. Uyewo tikatarisa kuti sekita yevezvitoro yakakura zvakanyanya uye ndo imwe yemasectors akamisa ikonomi. Saka mukaona kuti mari inotengerera zvakanyanya munharaunda yevezvitoro izvozvi kusanganisira vanotengesa pamwero nevanotengesa kuzvitiri pamwero. Saka muchaona kuti mari zhinji yanga isingafambi zvakakonzeresa kuti vanhu vange vachipindana nematambudziko akawanda. Hurumende haina kuwanawo mari, ivo vezvitoro havana kuwanawo mari. Saka mukutsvakurudza kwatiri kuita somuenzaniso rechopis supermarket, zvitoro zvavo 9 zvakapwanywa uye zvina zvakabva zvapwanywa zvikapiswa.
Vamutasho vativo bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakarasikirwawo nemari yakawanda zvikuru sezvo vashanyi vazhinji vakati vainge vasisakwanise kuenda kuZimbabwe nekuti munyika mainge maberekera ingwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zvichanetsa kugadzirisa upfumi hwenyika. Matambudziko emunyika aya akapawo kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vadimburire panzira rwendo rwavo rwekuenda kuDavos, Switzerland. KuSwitzerland kwaitwa musangano weWorld Economic Forum uyo wakakosha zvikuru. VaMnangagwa vaindenge havo vaenda kune dzimwe nyika dzakaita seRussia, Belarus, Azerbaijan neKazakhstan kunoedza kukwezva vemabhizimisi vekunyika idzi kuti vauye kuZimbabwe. Hurumende inoti yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda nenyika idzi zvikuru mumapazi akaita semigodhi uye zvekurima. Asi Dr. Kanyenze vanoti havaone nzendo dzakadai dzichibudirira kana munyika musina kugadzikana.
Zvibvumirano hachizi chinhu chitsva. Vakamboenda kuChina vakaita ma18 maagreements tikati hokoyo. Nyika yazonaka manje. Taudzwa kuti zvatofaya. Vakaita mamwe neRussia epagreat diet kuchera zvicherwa zvikaita sezvinhu zvawandusa nyika. Pamakampeni vaine chete aitoudzwa kuti kune 20 billion yatonzi yakamirira kutopinda munyika munomu yemainvestments, asi nanhasi hapana chatiri kuona. Zvinoratidza izvo kuti vanhu vanounza mari yavo vanoda kutanga vaona kuti zvinhu zvakagadzikana here vasati vadyara mari iyoyo.
Kunze kwekuedza kutsvaga rutsigiro kunyika dzekumabuda zuva kweEurope, Zimbabwe iri kudawo chikwereti chemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kubva kuSouth Africa. Dr. Kanyenza anotiwo nenhoroondo yeZimbabwe kusabhadhara zvikwereti zvinonetsa kuti South Africa iikweretese mari. Kupedza matambudziko akasangana nenyika aya, nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti muZimbabwe munofanira kuva makagadzikana nekuti vanoda kuchika mari yavo havadi kuisungirira pagumbo rengwe. Banga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund rakatoyambirawo kuti kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe kuchapa kuti upfumi huderere zvakanyanya mugore rino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.